Assistant Commissioner Paul Nyati vakaburitsa mashoko nezuro manheru ekuti chingono ari kutaura nevanhu veku National Prosecuting Authority zvavanoti zvinokanganisa nyaya yake iri mumatare. Rimwe remagweta achingono vagift mtisi vati chingono anotarisana neimwe mhosva zvakare yekukanganisa mafambisirwo enyaya mumatare.
Nyaya yahopo yakamira sekuti nezuro anga aine charge 1 yanga inayo ye contempt of court. Nasi patanga takugadzirira tiri kumapurisa abva awedzerwa imwe charge ye defeating on course of justice. Saka nokuda kwaizvozvo nhasi hatina kukwanisa kuenda kudare. Kudare tichaenda mangwana.
Vamwe vakagara nachingono kujeri rechikurubhi vasati vapiwa vose mukana wokubhadhara mari yechibatiso pamhosva yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuti varatidzire munyika zvine mhirizhonga mukati, vajacob ngarivhume navajob scala vaudza vatori venhau kuti vari kushushikana zvikuru nekusungwa kwakaitwa chingono. Vascala vati kusungwa kwachingono kunotyora kodzero dzake dziri mubumbiro remitemo yenyika.
Kushungurudzwa kwemunhu ane kodzero dzake dzirimo mubumbiro romutemo uye nebumbiro redzimwe repasi rino rese reUnited Nations kuti munhu unofanira kuti utaure zvaunokodzera, zvaune kodzero yekuti utaure. Saka apa chatiri kuona ndechokuti kushungurudzwa kwokuti asaramba achitaura sezvo vanhu vazhinji vomuzimbabwe vachifidzirwa kunzi ukangotaura tokusunga.
Mukuru wemisa Zimbabwe vatavani moyo vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwachingono kunoratidza kuti vatori venhau havana kuchengetedzeka munyika.
Zvatinotaura isu ndezvekuti kutapwa kwenhau munyika yeZimbabwe kunopiwa nebumbiro remutemo kuburikidza nechiga icho cheSection 61. Chinotaura kuti hurumende kana kuti vamatongerwo enyika havabvumirwi kudzivisa vatapi venhau kuita basa ravo zvakasununguka.
Mukuru anoona nezvinoitika muAfrica Program musangano reCommittee to Protect Journalists muzvare Angela Quintal vati havatarisiri kuti hurumende yeZimbabwe ishandise mhosva dzayave kupomera chingono senzira yekuti ikanzure zvakaturwa nedare pakapiwa chingono mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.